Vakawanda vemadzimai aya vanoti chirongwa chekurera mhuri vachishandisa machubha anoiswa paruoko chakanaka sezvo chichidzivirira kubata pamuviri zvachose panguva yakatarwa. Machubha anoiswa paruoko aya anenge aine mushonga kana kuti mahormone anodzivirira kuti mudzimai asabate pamuviri kana akasangana nemurume mukati memakore matatu kana mashanu. Zvinonzi chakanakira urongwa hwemachubhu ndezvekuti mudzimai anokwanisa kubviswa machubhu aya paanenge ave kuda mwana zvisinei nekuti makore akatarwa anenge asati akwana here kana kuti kwete. Amai Noctula Mavengese vanogara mumusha weruzhinji wemahombekombe. Amai Mavengese vanoti vafarira chirongwa chekuronga mhuri ichi sezvo chichidzivirira kuti vasabate pamuviri vasingazive sezvavakamboita pavakabata pamuviri mwana wavo ane mwedzi mitanhatu chete. Mumwe mudzimai anogara kunyamunga, amai Fadzai Kondowe, vanoti jadelisi yakanaka kudarika dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzakaita semapiritsi sezvo munhu achigona kukanganwa kunwa mapiritsi nenguva.
Ndoti jadelisi anai ndiridira ilong item zvasiyana nemapiritsi okuti everyday wakabira wakabira kuti unogona kukanganwa wakutomuka usiku okana kuti dzimokuwa ozofunga makuseni kuti wopaipa handina kumbomapiritsi ndozoda pamwe paunofunga ipapo zvinenge zvatoita.
Mumwe mudzimai amai Precious Banda avo vaiswa jadelisi nhasi vanoti kuronga mhuri vachishandisa mapiritsi kwanga konetsa sezvo mapiritsi anga ovakonzeresa kuti vaite dzungu pamwe nekushaya chishuwo chekuda kudya.
Aindoona kuti kusaidza ndozvongo kunenge kuri nani nokuti mapiritsi aindipo problem yekuti ndaita dzungu kushaya apetaiti saka kana depressed ndoona kuti kumashure uku kwese ndinenge ndichindibhuma asi 3 years dzakakwana rangokwana 3 years chiro ndakabayiwa ranga sisashande munyama yangu ndebva ndochitaka mhiri saka ndatoona kuti zviri nani zvangu ndisejadheo.
Kunyange hazvo jadelisi yarumbidzwa nemadzimai akawanda, mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita anga ari pakiriniki yemahombekombe nhasi anoti jadelisi yakamuramba sezvo ari kungobuda ropa pese pese. Mudzimai uyu anoti acharonga mhuri nemapiritsi kunyange paine mukana mukuru wekuti anogona kukanganwa kwaanwa.
Ndakamboiswa ndikaita problem yekupinda pamapiritsi. Ewa ndizvozvo mapiritsi unokwanisa kukanganwa but problem manje yekuti unosobhlida ndiri kunipa kuti ndingoenda mapiritsi.
Mamwe madzimai abvezera vanga vachisungwa chibereko kuti vasazozvara zvakare muupenyu hwavo. Amai Brandina mumwe vasungwa chibereko. Amai Brandina vasungwa chibereko sezvo vachiti vakura zvekuti vatove nevazukuru.
Inini hangu ka kuti nditi kuri sefu kana kuri chii ndangoona kuti inini ndaamudzimai akura ndine 51 years ndatova nevakwasha nevazukuru saka ndangoti anytime pamunogona kuti aiwa zvirina ozongopepo kwava nenhumbu saka ndikangosungwa sosemudzimai achembera zvitori raiti zvinoya nguva yangu yekuti ndichengete vazukuru hakona zvokuti ndirambe nichingoita kompetition nevana vangu chibereko.
Mukoti mukuru pakiriniki yepanyamunga amai Chiso vanoti jadelisi yakanakirawo kuti ikabviswa hazvinese kuti madzimai abate pamuviri sezvinowanzoitika nedzimwe nzira dzakaita semapiritsi kana majekiseni.
Zvinotoita kuti amai personali chandoidira hangu saservice provider ine yatinoti quick return to fertility paunenge wakuda kuita mwana haitori nguva kuziniswa tumahomes tupata tinenge tichirelisa ndichana tumahomes tunochitopa seovulation kuti munhu asasi paunenge wakudao mwana ukabviswa then wakukwanisa kuita mwana itori neadvantage ofa mapiritsi.
Amai Chiso vanoti madzimai ane makore makumi mana zvichidarika ndivo chete vanobvumirwa kusungwa chibereko. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani aiswa jadelisi kana kusungwa pari zvino sezvo chiremba wepachipatara chekariba vamuza vati vanomirira musangano wavachaita nevashandi veZimbabwe Population Services kuti vazivise nezvouwandu hwemadzimai akayamurwa muchirongwa chemazuva maviri ichi. Ndakamirira Studio 7 mukariba, ndini Ata Chiguriwa.